Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo zvita 11/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe kutanga nemusi wechipiri iri kutarisirwa kupinda mumusangano uri kuitwa neAmerica nenyika dzemuAfrica weUS Africa Summit. Nyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi inonzi yave kukanganisa goho riri kutarisirwa gore rinouya. Zimbabwe tinodzokorora zvakare iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe nemusi wechipiri iri kutarisirwa kupinda musangano wehurumende yeAmerica nenyika dzemuAfrica kana kuti US Africa Summit. Musangano uyu wakakosha zvikuru. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo Dr. Chiwenga havana kukokwa kumusangano uyu sezvo vakatemerwa zvirango. Zimbabwe inenge yakamirirwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava. Hatina kukwanisa kubata vashava kuti tinzwe divi ravo nezvemusangano uyu. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvainge zvakakosha kuti vaMnangagwa vauye ivo mbune kuzoita musangano nevatungamiri venyika dzemuAfrica. Mukuzeya nezvekukosha kwemusangano uyu mukudyidzana kweZimbabwe nenyika yeAmerica tabata Dr. Kalisto Jokonya vanova nyanzvi munyaya dzezveupfumi.
Waiti hako Blessing, chiripo kukosha ukama hwagara hwakanaka, ushamwari hwagara hwakanaka. Ndofunga matangira zvinhu zvaasati zvamboitwa kwenguva yakati kurei. Apa matangira avaita saka vadaidzavo kuti tiozovanozozonana naforeign minister wedu. Indonga zvakakosha pamabhizinisi, zvakakosha pakudyidzana, zvakakosha zvikuru. Asi chikuru chinodiwa kuti chiitwe zvichiitwa saizvozvo ndezvekuti isu tinofanirwa kupinda imwe tichiziva zvatinoda. Haikona kuti uzopindawo mubva wazotongwa. Zvoda kuti upinde munyaya dzakadai zvaunodai kuti unoda kuti chiiti anoda kuti ubude pazviri. Kuti mabhizinisi edu aende mberi, kuti ushamwari huende mberi, kuti mapolisi zvounaka IMF nana World Bank naAmerica dzaimefoni dzese dziitwe softeni. Iyozvo zvisinangwa zvatova kuti kana takatarisa kuti ndezvatoda kutiti. Handifungi kuti pane chakaita. Zvinhu zvakanaka, matangiro akanaka, azorevawo kuti kwatiri patatanga kudaro ngatigonawo kudyidzana zvakanaka. But ngatiri kudyidzana nezvisina mavalues edu.
Ndeye api aya?
Tine mavalues echivanhu chedu, echiZimbabwe edu. Zvakakosha izvozvo. Because vanaAmerica vana mavalues avo. Hatifanira kunopindura mavalues nekuti tosvika tonyura mumavalues akuru edu. Tomaona zvinhu zvinoita kuti unhu hwedu isu hurambe hwakatsiga zvakanaka.
Totarisa nyaya yekuti vaMnangagwa havana kukokwa. azvizo kanganise here izvozvo kuti zvinenge zvichida kutaurwa neZimbabwe tichitarisa nyaya dzezvirango semuenzaniso zvinge zvakati wotei pane kuti zvinzi zvitaurwe navashava zvinenge zvisina kunaka here kuti zvitaurwe navo vamunangagwa navaBiden mbune
hai tizonyakurinya kutarisa zvakawanda wanda munhu waenda iyeye ari kumirira vamunangagwa vacho kukura gomo utenderesi hatinodi kuti tee tazviita musimuche titazvihwina saka ipapo pavambotanga kusostena kwavaita ikoko ndonyadzika kubvisa unyadzi dzavo vanhu vacho kana veamerica vari kutanga vachita zvishoma vozvipiki vachitangana papi saka ngatizvitende totarisa zvakanaka zvatoda tibudise chikuru chokuti ngatibudise zvatoda isusu senyika chii chatoda toda kudyidzana toda kuti masanctions abviswe ngatinangane na ipapo ngatiritagara tiri maembassies todyidzana navo hapana hapo chakaipa asi ungoti pane mamonetary sanctions aya ari kunoita ndo makuru
ko zviri kutaurwa neiyo america kuti kutadza kutungamira neuori ndo zviri kukanganisa mabhizimisi vajekonyu
imunoda kuti vati kudii kana vakambokutadzawo vakambopa masanctions vanoda kuchambaoka zvakati ivo vari kuti hatinapa masanctions takaita vari kuti takangoita maselective kunyepa mamonetary sanctions zvekuti kana ukangubudisa mari dzako dzinonobata dzichisungirira saka ivo vanongotaurawo zvavanodawo zvino kuno vanotaurawo zvavanodawo yataurawo zvavanoda sazvapatati kwavano kugona kutaura kwakanaka
avo vanga vari muzvinabhizimisi vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Callisto Jokonya vachitaura vari parunare muHarare Komiti inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Public Accounts Committee iri kutarisirwa kutanga mangwana nemuvhuro kuzeya nyaya yekutengwa zvinonzi zvainge zvine uori mukati kwakaitwa macomputers nemalaptops nedare reparamende. Vamwe vari kutarisirwa kuti vachange vachipa humbowo kukomiti iyi vanosanganisira veprocurement regulatory authority of Zimbabwe kana kuti PRAZ vanhu vakatengesera paramende makombiuta aya nemari inodhura uye vamwe kubazi rinoona nezvemari mukuzeya nezvenyaya iyi tabata rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Ndona senge zvinobatsira because pese panongoitika zvinhu zvinongoita relate to public funds I think parliament ndo ingatove dare rinokwanisa kuva richiongorora nyaya dzakadai so but hazvo sezvo zvinhu zvakaitwa neparamende iyo inova iyo ichinzi iri kupomerwa kuva yakadya mari idzi handioni sekuti kuda pangaite chimuko chaichi chaicho chingatobude nekuti semaonero angu ndiona senge kuti izvi zvaifanwa kuita neyatingati independent commission inoongorora nyaya
kuumbwa kweindependent commission kunenge kuchifamba sei chaizvo vanenge vachitarudza vanhu vakaita sei apa
kuumbwa kweindependent commission I think kunhu kunenge kuchiona kuti macivilians paite inonzi civilian oversight nekuti vanenge vachiunza atingati vanhu vanenge vachibva mupublic kana anganzi maexperts anoongorora nezvekutengwa kana kuti atingati matenders acho anenge akaitwa muparliament kana kungotiwo vanhu zvavo vanenge vari interested from madifferent mapato egovernment atingati judiciary kana kuti pangoinzwa kana judge anouyawo achigarawo ipapo panenge pachiongororwa nyaya yacho kuti vaone kuti nyaya iyi ingava yakabatwa here zvakanaka neparamende
asi matambudziko akadai angaperi here vamwe vanotiwo mitemo yacho inenge isina kunyatsosimba uye vamwe vanenge vachinzi vaita hori vacho havaoni vachinyatsosungwa vamasiya
ya zvinhu zvekuti vanhu vanenge vachitaura izvozvo havasi kunyepa havasi vari kutaura chokwadi because panguva yese yatikutarisa kumasuro uku tikuona kuti nyaya dzevanhu vanenge vachibatwa nyaya dzeuori hurumende yedu iri kuita yatingati catch and release saka zvinhu zvakadai so nango pakanzi pari kuitwa investigation nangwe neparamende zvayo vanhu havana yatingati confidence mune maprocesses ayo but zvinhu zvokuti kana pakangoitika nyaya yakadaro mainvestigations anofanwa kuitwa tingamboregi kuti paitwe mainvestigations because tingere chitya kuti nyaya idzi dzakadai so hatibati zvakanaka zvinhu zvinofanwa kuitwa then kana dzaitwa tochiona kuti zvaitwa nemazvo here
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas muno muAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mushandi anoshanda nesangano reHelp rinobatsira vanhu ari chizvarwa chekuGerman Jörg Lange akapambwa muNiger makore mana adarika asunungurwa. Lange akapambwa muna 2018 pamuganhu weNiger neMali munzvimbo ine varwi vezvikwata zvinopfurikidza mwero zveAl-Qaeda neIslamic State. Sangano reHelp rinoti riri kufara kuti Lange ave kukwanisa kuva nemhuri yake. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mashoko ari kubva kuUkraine anoti nyika iyi yatanga kurwisa zvakasimba nzvimbo dzine dhorobha rakapambwa neRussia reMelitopol mudunhu reDonetsk People's Republic. Ukraine inonzi iri kukanda zvombo zvemuchadenga mudunhu iri. Ukraine inonziwo yakakandawo zvombo mune rimwe dunhu rakapambwa neRussia muna 2014 reCrimea. Ndege dzemhando yemadrones kubva kuRussia dzakarwisawo dunhu reOdessa riri kuchamhembe kweUkraine zvakasimba nezuro zvakasiya vakawanda vasina magetsi. Asi kurwisana kwakasimba uku kuri kuendererawo mberi mudhorobha reBakhmut umo munonzi maendeswa mauto akawanda eRussia. Russia inonzi iri kubatsirwa muhondo iyi neIran uye America yazivisa kuti ichatora matanho akasimba ekuona kuti Iran hairambe ichibatsira Russia. Iko zvino tochienda kuchirongwa cheYouth Forum chatinotaura nevechidiki.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Edwin Magaramombe. Makadii mukoma Edwin?
Ripo, makadii baba.
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma Edwin, tanzwa kubva kusangano rimwe rinomirira kodzero dzevarairidzi reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe, richiti makabatsirawo nezvikwanisiro kune vamwe vana vechikoro. Mukatsanangure nezvezvikwanisiro zvamakapa izvi.
Zvandinoita inini ndiri muIT industry neelectronics, saka ndakaona kuti munyika medu muzvikoro zvakanyanya zvomamisha izvi vana havana access kuinternet. Kunova mazuva ano ndokuri kudzidza vanhu vakawanda paYouTube, pane zvakawandawanda zvinobatsira vana mumastudies avo. Saka takaona kuti solution iripo inoda kugadziriswa. So ndakaaoinonzi Open Software Foundation nevanonzi Internet in a Box. Aya mavolunteers vanoita software development. So ndo vakandiadvisa kuita solution yakadaro kuAfrica kweduwo kunyika kune nzvimbo dzisina mafacilities iwayo.
Imi ndimi munogadzira software here?
So ini ndinotora software handisi ndinonyora. Ini ndinounganidza software yavo inova ma-video tutorials, ma-books, hundreds of videos. Mama anoandika paYouTube ese ari under free license. Saka ndinounganidza, ndotora makompyuta anenge akasakara asadiwo nevamwe, mamwe ndotenga. So download the software iyeye. So yatinoona yakakodzera pane inonzi Raspberry Pi.
Iyi kompyuta yakaita sei, mungatsanangure?
Inova kompyuta inoshanda ne small voltage yakanyanyisa 5 volts nepower bank chairo inogona kuisumudza kompyuta iyi. Saka kumaruva muyomo vekutiwo pane anenge ane solar panel kana pakava pamashops anogona kunochajira chikoro poita mapower bank. Akanaka mapower bank rinogona kulasta 8 to 12 hours nokuti achidhonze power steering yedu. Asi ndinokurudzira kuti pangoitawo a small solar panel kana 100 watt ne battery kana tatsakare remote richiri kunzwa anogona ku power system yedu then kana tadaro toita wifi access ni area yekutiwo within 100 to 200 yards meters paduze ne pane access point wese ane phone ma android ma smartphone aya anogona ku hook up ku server yedu anowando pano verenga zvarida kuverenga kana ane space yekudownload mabhuku anodownload zvese ipapo
hazvizonetse here izvozvo sezvo kusina nhare mbozha dzakawanda kumamisha uko
but tinozviona kana kawanda vana havana mafoni vachona kumamisha wavo so yatakapa kuchikoro iyi pademo inenge iri topa laptop old laptop inova ya teacher tichanohuka pa wifi system yedu iye hapana internet iri involved this up ahuka kudaro then to connect an HDMI cable ku TV kana ku projector for benefit yevana vese muclass vanofanira kuona izvinhu zvokuti ndiro basic setup inenge ichidiwa pachikoro kana chiri chikoro chekuti community wo vanoda kudzidza vaya vari kudzokorora vanogona wifi signal vachiverenga vachiita zvavanoda vachiita sei asi nekufamba kwenguva panenge pachidiwa kuitwa IT lab sei chikoro chekumusha wo chakafanana nepatasa ipapo poitawo kana 30 to 40 macomputer mamonitor isusu toisa server yedu neinonzi switch torana macable yedu mak5 cable yemacomputa kureva kuti mwana wega wega akwanisa kuita zvaarida kuverenga achiita pachayo ilibrary asi unoona kana tadaro zvakureva kuti muclass muyomo vana vese havangati uyu ari kuplaya chii vhidhiyo yake uyu ari kuplaya yake pakadaro tinenge takuita maheadphones wokuti munhu anenge achiteerera zvake zvaari kuteerera achiitawo zvaari kuita ndo mamiriro azvakaita in short principle yachona
saka makwanisa kubatsira zvikoro zvingani kana kuti muri kutoparura urongwa
pari zvino ndakapa tukati vapane 4 zvandakaita kwazvimba kumusha kwangu ndakaisa pachikoro chinonzi Mupombo muna August vakazvitambira then munoton ndakaisa munoton mandakadzidza ndakaisa pane stadium iripo inonzi Pangoni but challenge iripo ikoko hatisati hakuna backup and taitrolpoisa hatina kunge tawana vakatipa chispace yekuita takangoisawo saka iwork in progress iyoyo yekutiwo vanoda vana vanokwanisa kupinda ikoko infuture kusvika tawana mapremises ekuitira
ko vanenge vachida kubatsirana nemi vanoita sei
vanoda kubatsirana neni vanobata masarauri veutters ndo vandakaona zviri easy kwandiri kuti ndodeala navo neassociation yavo ivo kana vadaro vawana idea ndeyekuti vatsvage funding taachida kuti tiise nyika yese so funding chacha ndo iri kunetsa pari zvino apa ndiri kuitawo from pocket yangu but
ya saka mukuti vanenge vachida vanobata vakomana vekuatuza vana masaraure aiwa tinokutendai zvikuru vamagara mombe nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
nai tatenda zvikuru baba
avo vanga vari mukoma Edwin Magara Mombe vanoita zveumhizha neumhetura mukufambiswa kwemashoko vari kubatsirawo vana vechikoro vakawanda zvikuru vari kumaruwa
iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu.
Kateriri ngatinzwei kubva kuna mufundisi Fatima Garikai ve United Methodist Church vachitipa maonero avo pamubvunzo wesvondo rapera.
Mazvita vahwande, tinoda kutenda Mwari nemukana iwoyo wandapiwa kuti ndinge ndiri kutaura pamusoro pemubvunzo wabvunzwa nababa vari kuSouth Africa vari kubvunza vakanangana nemagwaro akanyorwa naPauro kuna Timotheo. Nangandiri kutarisisa kutipavano nyora magwara ano anorambiza kutipakazi wange varu kutaura mkereke. Nangandiri kufunga kutipauro akanga arikuda kuyedza kugadzirisa zvinhu zvakanga zviri kusimuka naizvozvo tikangoverenga magwaro apauro aya tisina kutsvakurudza zvakazara zvakakwana kuti sei pauro akasvika munguva yokuti vakadzi ngavanyarare chikonzero chii nekuti hapana chinhu chinongoerekana chaiswa pasina zvinenge zvasimuka zvinenge zviri kuda kugadziriswa. Ndanga ndiri kutarisa Pauro mukati mebasa anosimudza mazwi iwaya ekuti vakadzi vanyarare. Pauro vakanga ari kuda kuti madzimai vange vaine zvimiro zvakanga zvine runyararo. Pauro aida madzimai akanga achizounza rugare nerunyararo pakati penzvimbo. Nekuti munoziva kuti vakadzi vane simba rekuti vakada kuti zvinhu zviitikike zvinoitika. Saka akaona kuti zviri nani kuti nditarisane nemadzimai ndivape mutemo nekuti ndivo vane mweya unogona kuzvininipisa, unogona kuenda pasi pevarume panzvimbo pekuti atarisane nevanhurume nekuti akanga ari kutsvaga runyararo Pauro. Nekuti ndiye zvakare Pauro anosimudza mazwi kuna vakorinde vekutanga pamagwaro egumi nerimwe chete anosimudza zvakare kuti madzimai achinongedzera achivadzidzisa maitiro anofanira kuitwa nemadzimai munguva dzekunamata uye maitiro anofanira kuitwa nemadzimai munguva dzekuporofita. Ndiye Pauro zvakare iye akazvinyora pamusoro pazonyorazve kuti madzimai ngaanyarare. Saka muri kuona kuti kana tikatarisa magwaro maira maviri aya ari kubva kuna Timotiyo neari kubva kuna vakorinde zvinhu zviviri izvi zvinogona kukanana. Saka ndofananga ndiri kuti zvakanaka kutanga tatsvaga tsvakurudzo inotionesa kuti sei zvakanga zvanyorwa zvakadaro. Kunyange tikadzokera kumagwaro edu kutestamendi yekare inotisimudzira mbiru dzevakadzi dzakaita mabasa makuru Mwari vachitaura navo. Tikatarisa vana Hana, tikatarisa vana Dhibhora, tikatarisa vana Sara, tikatarisa zvakawanda wanda kune madzimai akabata mabasa makuru anoshamisa. Saka tinoda kuti titarisise tichiona kuti Pauro ane zvaaida kunongedzera nekugadzirisa mukereke munguva iyoyo. Tikazotarisa zvakare Jesu paanomuka anotanga kuziva nezvekumuka kwaJesu kuti Jesu wamuka vakanga vari vakadzi. Dai Mwari vaisada kushandisa vakadzi kuti vaende vachinoparidza nezvekumuka kwaJesu vangadai vakangozivisa vana Peter kuti Jesu wamuka, asi vakaendesa nyaya yavo nekune vakadzi ndo vakatozoenda kunoudza vadzidza. Kana tikada kuzotarisa kuti vakadzi vanyarare zvinhu zvakutiendesa nyangwe nemunyika matiri kurarama kuti tinawo magweta echikadzi, tinawo madhokotera echikadzi, tinawo vafundisi vemuzvikoro vechikadzi, tinawo vanotungamirira mumabasa evakadzi. Nokudaro hatigone kuti vakadzi ngavanyarare. Tikazvitarisisa izvozvo tinoona vakadzi vari vanhu vane zvipo zvikuru zvokuti vanogona kugadzirisa zvinhu kuti runyararo rwunge rwuripo. Kusimudza munhu wemukadzi zvoreva kuti wasimudza nyika yese. Kudzidzisa munhu wemukadzi zvoreva kuti wadzidzisa nyika yese, nekuti Pauro anototaura kuti vakadzi ngavaite basa rokudzidza, nokuti anoziva kuti mukadzi akadzidziswa anosimudza mabasa makuru makuru. Anoziva kuti mukadzi akadzi anyarare zvinopa kuti nzvimbo yese ive nerunyararo. Ndo saka Pauro akanga akunyora magwaro aya. Ngatikerekeze magwaro aya, tizinike pasi, tipfukumire zviri pasi, tisati tatsotaura zviri pamusoro
chete. Vateereri, tinotenda zvikuru mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church vataura nesu vari kuBelgium. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Tumirai maaudio enyu ezvezvitendero panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande.
Aiwa tino tenda zikuru ta nono kawande nechirongwa chinotarisa nao dzezvitendero kana kuti religious forum. Iko zvino tochienda kumakwikwi World Cup uko Morocco iri kushura mare. Mutori wedu nau Michael Kariati anotipanya inotevera.
Morocco yasimudza chivimbo chakasimba vachigirive nabvu muZimbabwe nemuAfrica yese mushure mekupinda musemifinary ye 2022 World Cup nekurwa Portugal 1-0 mumutambo wekota finali. Mukuita izvi maAtlas Lions aita chikwata chekutanga muAfrica kusvika musemifinary World Cup kubvira makundano aya aparurwa na 1930. Dzimwe nyika dzakaita zviri nani makundano aya dzakagumira mukota finali uye dzinoti Senegal, Ghana ne Cameroon. Mutsigiri womutambo wenhabvu vaSimon Mbandara vanoti Morocco ichashamisa vakawanda nekunza mukombe weWorld Cup kuAfrica.
Hey, Morocco kana makatarisisa tichida kuzviona iyi ne best defense ingori ne one goal. On go ya wakazvigoisa vega. Saka defense yavo matsimbiro akaita ka. Ah, ikaramba kadaruka. Kana mfena ndogona kuisira mari.
Muna 1986 Morocco ndio zvekare yakaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika muround of 16 yemakundano aya. Morocco nemusi wechitatu iri kusangana neFrance iyo yakarova England 2-1 mukota finali nezuro maneru. Chivimbo muchikwata ichi chasimuka mushure mekunge Morocco yakapunzira pasi zvikwata zvine mukurumbira zvinoti Belgium, Spain ne Portugal. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaVincent Bushu vanoti Morocco ichasvika mufinari ye World Cup.
For the first time, Africans have become semi-final. And the Zinofaz is African. For us to be where we are, hoping to not become the final.
Pamsoro pezo, Morocco, aisati akundwa pamitambo misere yakateverana. Uyeze yanwiswa chibodzwa chimwe chete chete pamitambo iyi. Morocco irikurairidzwa nemurairidzi wemunyika iyi, Walid Regru Gao. Mongorori wemutambo wenhabvu vaGibson nyika dzaramba vanoti Africa ese iri kuda kuti Morocco ite zvakanaka.
Ah, tinokufara kuti Africawo yapinda mulast 4. Zvinhu zvaisaitika makoresa pese pataitambe bhora muAfrica zvanga zvisikaitiki, asi so far so good yapinda Morocco.
Ruzhinji ruda kuti Morocco idarike pairi apa nekuti yatoita kare zvanga zvisingatarisirwe. Asi mutambo neFrance wakaoma sezvo nyika iyi iri kuda kuve nyika yekutanga kusimudza mukombe weWorld Cup makwikwi akateverana zvakapedzera kuitwa neBrazil muna 1962. Uye nevatambi vakaita saOliver Giroud na Kylian Mbappe mutambo uyu wakaoma zvikuru kuMorocco iyo yawisa hayo mikono yakawanda kukata. Imwe semifinary pakati peArgentina neCroatia iri kumusi wechipiri. Croatia iyo yambenge iri pasi peYugoslavia yakatanga kuzvitonga muna 1992 ikatanga kukwidza World Cup yakazvimirira muna 1998. Kubva makore aya yasvika masemifinary katatu. Mutambi wayo ane mukurumbira ndeLuka Modric weReal Madrid. Argentina yakasimudza mukombe uyu kaviri.
Tinotenda zvikuru Michael Kariati asingwa yedu ndo yadyanana. Asi mune imwe nyaya mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachinyora mubepa nhau reSunday Mail vati dambudziko remagetsi rinogona kupera gore rinouya sezvo achabvisa zvimhingampinyi zvekuti mamwe makambani atange kugadzira magwenya emagetsi uye kusimudzira mabasa kuwange. Asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi vachatenda maruva vadya chakata. Aiwa vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku hizika tisenda baku